Mudare, commander of Zimbabwe National Army and Minister of Defence, vanova ivo ndivo maemployers emamembers eZimbabwe National Army, masoja. Vapiwa order yekuti vabhadhare vamuchadembe mupombe, inoita iyo $15.2 million, iri madamages epain and suffering kunova kurwadziwa kutoma nenervous shock mushure mekunge varohwa nemasoja muna January 2019. Vari kuzvifambira vachiita business ravo paGrandview Shopping Center. Zvekare vanhu vabhadhare vamuponde ava mari imwe futi inoita $52 million, inova madamages zvekare ekunyadziswa kwavakaitwa, inoitwa iyo humiliation and affront debit yavamuponde as a result yekurohwa kwavakaitwa muna January 2019. Vazonzi vabhadhare zvekare interest pamari kubva musi wakaiswa masamani kusvika musi waichabhadhara.
Munoona here vaviri ava vachibhadhara mari idzi tichinzwa kuti Mudare vaipikisa vachiti haasi mauto akarova vamuponde vachivakuwadza?
Kana mutongo wapiwa Mudare unofanira kubhadhara, nekuti ndiwo maprinciples acho erule of law. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Saka kana mutemo through matarized motion atiita bhadhare mari yemadamages anofanira kubhadhara, zvisinei nekuti vanhu vaimbopikisa claims.
Chidzidzo chipi chinowanikwawo kubva mumutongo uyu tichitarisawo vana veZimbabwe vakawanda vanogara vachichema kuti vanotyorerwa kodzero nemauto muZimbabwe?
Chidzidzo chiri apa ndechekuti mauto nevamwe vanoita nezvekuchengetedza rinyararo nemalaw enforcement agent muZimbabwe havafaniri kushandisa udzvanyiriri kana kuti vatinoti nemuchirungu impunity kana vachinge vari kukondesta maduties avo. Vanofanira kukondakta maduties avo ine mena iri proportionate and zvekare inorespekta mahuman rights kana kuti kodzero dzevanhu.